Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi, uri musi wechitatu, ndira 17, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, zvamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu. Mumiriri weBritain muZimbabwe okurudzirwa nevimbiso yaanoti akapiwa negurukota rezvemutemo yekuti hurumende yakazvipira kutevera bumbiro remitemo. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti haione mubato rinopikisa reMDCT muine dambudziko reutungamiri kana mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vakafunga kusiya chigaro nhasi.
Bato reMDC rinotungamirirwa nababa vaTsvangirai harina dambudziko reutungamiriro. Tine vatevedzeri vavo vanhu vavatatu. Vese ava vatungamiriri vari vatevedzeri vavaTsvangirai zviri pamutemo weMDC.
Mumiriri weBuhera South mudare reparamende uye vari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chinotimba vobatana nevamwe vagari vemuHarare kuchenesa guta iri.
Kanzira Manyenyeni ndinotaura naye nemakanzira ake ndichivaudza kuti isu tichiri mukanzuro tichiri kushandira guta rinei raizikanwa kuti vana Chinotimba vari mutaura guta riri kuchena kuvanhu vanofanika kutaurirwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weBritain muZimbabwe amai Catriona Lang vanoti vakanzwa kukurudzirwa kukuru nevimbiso yavakapiwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi yekuti vakazvipira kutevera bumbiro remutemo uye kuti vanhu vasambonyikidzwe pamwewo nekuti mutemo uteverwe. Amai Lang vakataura mashoko aya paTwitter nezuro mushure mekusangana navaZiyambi vachivakorokotedza nekudongwa kwavo kuvegurukota rezvemutemo. Vanoti vaZiyambi vakavavimbisa kuti nyaya yekuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena dzinotambirika ndiyo iri pamusoro muurongwa hwavo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vanoti vanoona sekunge mashoko emiriri weBritain aya akanaka sezvo achiisa pachena zvivimbiso zviri kupiwa neZimbabwe kuti pasi rose rione kana zvichizozadziswa. Ngatinzwe hurukuro yataita navaSunday pamusoro penyaya iyi.
Ambasada vanenge vachitaura vachiteedzerawo mashoko avanenge vapiwa nevanenge vagara navo pasi vachitaura navo vanenge vari muhurumende iri kutonga. Saka sekuona kwatiri kuita kubvira pakapindawa muNangagwa mukutonga vari kutaura zvakawanda zvinopatarisiro. Saka ivowo semunhu waanenge akamirirawo Britain kana achinge avimbiswa kuti izvi ndo zvatoda kushanda nazvo, ndinoona kutaura kwavaita ikoko kuri kutori kutaura kwekuti vaise hurumende yavamunangagwa pakona kuti izvi ndo zvamataura ndo zvamuri kuvimbisa. Ndosaka ndaona kuti vanenge vapedzisira vachiti takatarisira zvikuru kwazvo mashoko atanzwa kuitira kuti zvinenge zvichivimbiswa zviya zviya nyika yose pasi rose tenderero riri bharaziva kuti izvi ndo zvavimbiswa. Saka ini ndinotambira mashoko akadaro nekuti anoita kuti zvinenge zvichitsidzwa nehurumende iripo zvive zvinobuda pachena uyezve pasi rose ringe rakatarisa.
Sarudzo dziri kuitwa munyika mukati memwedzi mishomanini yasarai, vangange vazadzisa here tarisiro kana vimbiso yavapa kuna ambasada vekuBritain?
Chinofanira kuti chinotariswa mukoma waJonga Kandemiri ndechekuti tese tinoziva kuti hurumende yeZANU-PF yange ichiita sei maelections. Saka zvose izvozvo zvinosanganisira kumbunyikidzwa kwevana veZimbabwe pamaelections zvinofanira kuti zviongororwe one by one kuti zvose izvozvo pawanika mareforms here. Tinofanira kuti tione kuti mavoters roll aitwa unveiled in a timely manner, aitwa inspected in a timely manner. Tinofanira kuti tione kuti all parties are being given equal access to the media. Tinofanira kuti tione kuti vanhu kumaruzevha havasi kumanikidzwa kunzi vaunze maids avo vachiudzwa kunzi makavhotera pasiri pajongwe tinoziva pamene mavhotera. Zvinhu zvose izvozvo zvinhu zvinopinda mukurigwa kunoitwa maelection. Saka isusu takasachangamuka semacitizens emuZimbabwe tichitadza kuburitsa zvatinenge tichiona zvinoita kuti maelections asave free and fair, tinoona kuti pasi rose rinoramba richingoteerera zvarinenge richiudzwa nehurumende iri kutonga asi zvakwatiri
avanga vari murwiri wekodzero dzevanhu uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika ichishanda yakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vanoti havaone mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai muchiita dambudziko reutungamiri kana vatsvangirai vakafunga kusiya chigaro chavo nhasi. Dr. Mazodze vanoti kuwepo kwevatevedzeri vemutungamiri vatatu hakufanirwe kukanganisa mafungiro evanhu sezvo vatevedzeri ava vose vaine masimba akaenzana. Maonero aDr. Mazodze aya anotevera maonero evanhu vakasiyana-siyana vari kuti mubato iri makatarisana nedambudziko sezvo patoe nemamwe mapoka evanhu vatotanga kurwira kuti mumwe wevatevedzeri vavatsvangirai vanoti Muzvare Tokozani Kupe vaElias Mudzuri pamwe navaNelson Chamisa atore chigaro chavatsvangirai. Izvi zvinonzi nevamwe zvinogona kukanganisa mashandiro ebato iri iro ratarisana nesarudzo. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Mazodze.
Bato reMDC rinotungamirirwa nababa vatsvangirai harina dambudziko reutungamiriri. Tine vatevedzeri vavo vanova vatatu vanova vaMudzuri Injinia, tina amai Kupe, tina advocate Chamisa. Vese ava vatungamiriri vari vatevedzeri vavatsvangirai zviri pamutemo weMDC. Amai Kupe vakaiswa pautevedzeri nguva yeCongress. Havana zvavo kusarudzwa nevanhu. Vazhinji vakanga vari Congress vanozviziva kuti hapana kuitwa sarudzo kana kuti maikupi havana kuvhoterwa. Asi pakaitwa inonzi pachirungu political settlement, maikupi havana kukondeswa. Vanotaurwa vachanisa navaMudzuri vese vakaitawo vatevedzeri vavatsvangirai zvichiburikidza nechisungo chakaitwa neNational Council yeMDC rinova iro bazi kana kuti boka rine simba, nhengo ine simba rokutema zvinofanira kutevedzerwa nemusangano weMDC pakati pemakongresi maviri. Saka pavatatu ava hapana mukuru, hapana mudiki kune umwe. Saka tinoda kuti tibudise pachena nyaya yekuti ukaongorora zveMDC inobudisa pachena kuti hapana pavatevedzeri vatatu ava unova mukuru.
Asika Dr. Mazodze, vamwe vanoongororawo zviri kuitika muMDC vanoti amai Kupe ndoo vanenge vane mukana wekuti vanga vachitora kubva kuna vatsvangirai sezvo masarudzirwo avo ari mubumbiro remutemo webato kana muconstitution yepato.
Izvozvo maonero evamwe vanhu, nokuti chinonzi nyaya dzezvematongerwo enyika zvinoita nekuti tinoda kuti uona sei. Iyo nyaya yekusarudzwa kwavachamisa navaMudzuri inyaya yakatomboenda kumatare edzimhosva ichisimudzwa nevanonzi vaPatisoni muri Moga vachipikisana nenyaya iyoyo vachiitisa nyaya yekumatare. Matare eZimbabwe akatonga akapa chisungo chokuti ava vakasarudzwa zviri pamutemo nokuti vakasarudzwa zvibirikidza National Council yeMDC yakanga ichigara pasi seCongress kana kuti yaigara pasi ichipedzisa basa rakanga risina kupedziswa neCongress. Saka hakuda kuti tingati uyu ndiye ane simba kupfuura umwe, nokuti ipapo vanhu vakashanda vachidaro zvinogona kutipa dambudziko. Nokuti kutaura kwati kutoita iye zvino so vamunangagwa vatori purezidendi weZimbabwe chero vasina zvavo kusarudzwa paelection. Ava vakomana ava vanaMudzuri nanavachamisa varume ava tototi vatori mavhaisi purezidendi vakangofanana naikupi. Dzingangoita shungu zvadzi nezvimapokapoka zvinongobudawo mune zvematongerwo enyika. Tomwe anofunga kuti umwe akasimba, umwe wakakura kupfuura umwe. Asi aiwa aiwa, mapatika matatu matriplets vanhu vaya pavatoripo pai.
Saka vatsvangirai zvavakaita zvokudoma vaMudzuri kuti vanga vakabata matomu toti vatsvangirai vazofunga kusiya basa nhasi. VaMudzuri vanoramba vachitungamira here kana kuti kunofanira kuzosarudzwa mumwe anotora masimba?
Dambudziko ririko munyika yedu yeAfrica ndirekuti munhu wese unofungidzira kuti kana waita mutevedzeri unofanira kunge ari iye anozoramba achitenderera mberi. Constitution yeMDC tichiongorora tichitarisa inotaridza iyo kuti kana mutungamiri achinge asiya basa iye zvinoyeva kutoti umwe wavatevedzeri uchazenge achitungamiriri, asi gore risati rapfuura kunofanirwa kuitwa Congress inosarudza mumwe mutungamiri hakunzi kunoita Congress inotsimira mutungamiri asi kuro zvinotosadza zvinoreva kuti chero mungava mumwe munhu wese anokodzera kana kuti pachirungu anokwalifya kana kuti ari capable anogona kungozengi achitoita mutungamiri weMDC zvisinei vatatu avo vatevedzeri asi tinoti avo vatevedzeri vatatu ava vose vane mikana yakaizana uye tongoti ndo vatinoti munhu umwe ava negumbo rimwe chete mukati
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York muAmerica neStudio 7 Gurukota runana nezvevashandi nezvemabasa amai Petronella akagonye vakagadza nemuvhuro sangano reNational Disability Board sezvinotarisirwa nemutemo weDisabled Persons Act. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Panga patove nenguva inovavarira kusvika gore rimwe chete pasina National Disability Board izvo zvanga zvinyunyutisa vakaremara. Sangano iri rine vanhu gumi nevanomwe uye sachigaro waronzi amai Mesi Maunganidze vanotungamirira sangano reAlbino Association of Zimbabwe. Vachitaura mushure mekugadzwa kwavo amai Maunganidzwe vakati vanhu vakaremara vakatarisana nematambudziko makuru munyika. Amai Maunganidzwe vanoti donzvo ravo guru nderekurerutsa mararamiro evanhu vakaremara.
Mapriorities edu kana kuti zvinyangwa zvatingatarise zvakakosha ndezvekuti uraramo hwevanhu vane urema hunge hwakanaka muno muZimbabwe. Tichitarisa kumashure kuti wanga wakatiremei uye wanga wakatiomei. Saka iye zvinhu ndezvekuti unake vanike kunyanyanya domestication ye United Nations ye UNRCVD yedu kuti ive domesticated muno munyika yedu yeZimbabwe zvinobatsira zvakanyanya kuvanhu vane urema muno munyika yedu.
Amai Maunganidzwe vanoti chinangwa chavo chikuru ndechekuti vakaremara vave vanokwanisa kupinda mumahofisi akasiyana siyana zvakasununguka pamwe nekurerutsa mafambiro evakaremara pavanenge vachishandisa motikari dzinotakura veruzhinji.
Inauye accessibility chaiyo. Iyoyo ndora ndoona kunge riri dambudziko rakati nyanyei kuvanhu vane urema. Tikatarisa mabuildings edu mazhinji asi accessible kuvanhu vane urema uyezve tikatarisa even transport sector yedu zvakare idambudziko zvakanyanyisa zvakare kuvanhu vane urema. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti tikatanga kutarisa izvozvo kuti zvigadziriswe kuitira kuti vave vakasunungukawo semacitizens eZimbabwe.
Amai Kagonye vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisati zvanyatsomira zvakanaka munyaya dzeupfumi vanoti hurumende yezvaiva Emerson Munangagwa yakazvipira kusimudzira upenyu hwevakaremara. Amai Kagonye vanoti pari zvino patori nemari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora yavachashandisa vakabatana neboka idzva ravagadza iri.
Financial inclusion zvakare sekutaura kwamaita imari yanga yakatoiswa parutivi $5 million. It's a start. Kuno kuministri zvakare kune facility iriko yakanangana naizvozvo. Saka bhodhi redu hit the ground running zvakataurwa naPresident ndozvatichange tichiita maissues eshaya anga akamirira kuvepo kwenyu. Now that mavepo tokutarisira kuti tichange tichishanda zvakanyanya kubva iko zvino tichienda mberi. But ndakamirira hurumende ndoda kungotaura kuti panew dispensation takatungamirwa navamunangagwa commitment iripo yakanyanya. It's no longer a struggle zvataurwa nachairperson. It's now cooperation. A cooperative approach where we are simply working together kuti zvinhu zvedu zvatiri kuda zvishande without struggling but just coming in together kuti zvinhu zvedu zviendeke mberi. So I want to reiterate the commitment ine hurumende kuti tishande tichimeka sure kuti maissues enyu ese agadziriswa.
Panhengo gumi nenomwe dzasarudzwa kupinda muNational Disability Board, nhengo gumi nemumwe vanhu vanobva kumasangano akasiyana siyana anomiririra vakaremara. Vamwe vevakaremara vanoti vafadzwa nekuti nhengo zhinji dziri muNational Disability Board vanhu vakaremara, vakati izvi zvinovapa tarisiro yekuti matambudziko avo achatarisiswa nemazvo. Bhodhi iri rine donzvo rekushanda negurukota rinoona nezvevashandi nemabasa mukuronga zvirongwa zvinosimudzira upenyu hwevakaremara pamwe nekubatsira hurumende kubuda nezviga zvinoita kuti vakaremara vasasiyirirwe mumabasa ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, rimwe remasangano anoona nezvevakaremara reCenter for Disability and Development rinoti rinofara zvikuru kuti hurumende yakadoma bhodhi rine vanhu vanoona nezvenyaya dzinonetsa vakaremara. Mukuru wesangano iri vamasimba kuchera vanoti vakamirira kuti hurumende ikurumidze kudoma mukuru webhodhi uyo anofanirwa kunge achifambisa mabasa ebhodhi iri kunyange hazvo pakadomwa sachigaro. Tanonoka wandu Studio 7 abatava kuchera kuti vatsanangure pfungwa dzavo pabhodhi idzva iri.
Zvisinei hazvo kuti tava nebhodhi, pane zvinhu zvinoda kugadziriswa kuti imba yavari kuda kuvaka inge ichizogarika, ichireva kuti iro bhodhi kuya kwarona kwega hakusvikira zvakanyanya kureva kana pane zvimwe zvinhu zvisingazoitiki.
Zvimwe zvinhu zvamunoreva zvamuri kutaura zvingava zvakaita sei?
Chokutanga sokuti bhodhi racho rinofanira kuwaniswa mukana wekusangana. Bhodhi rapera tanga painzi paishaikwa mari yekuti vange vachikwanisa kusangana nenzira yavaifanira kunge vachionana vachidheya zvinenge zvichiitika kuvanhu vakaremara. Chechipiri, bhodhi iri rinofanira kurejesta atingati maorganisation evanhu vakaremara, angava matrust, angava maprivate solidarity organization, vanofanira kunge vane rejista iroro. Iko zvino mabhodhi ese anga aripo havasati vakwanisa kuita zvinhu izvozvo. Chechitatu, mutemo wedisabled persons act unotaura iwo kuti panofanira kunge pana director wedisability affairs, zvichizareva kuti kunongofanira kuita department of disability zero kuri kusocial warfare kwachona.
Ko kana mukatarisa vanhu vadomewa kuti vaive mubhodhi iri, munogutsikana navo here?
Ya, tinoona kuti pane vanhu vane kunzwisisa disability kwenguva yakati rebei vashanda vatingati mudisability sector kwenguva yakareba. Hatina edu dambudziko nemamembers ebhodhi asharwa.
Chamunotarisira kubhodhi dzvaramapiwa iri chingava chinyi changa chisingaitiwe nebhodhi rakanga riripo kudhara?
Tinati dambudziko rinenge risiri pabhodhi. Dambudziko inyaya yekuti bhodhi kuti rikwanise kushanda rinoda kuti hurumende inge ichiritigira nemari kuti vakwanise kusangana. Rinoda kuti riteererwe parinopanga hurumende mazano. Saka tinotarisira kuti bhodhi iri ritange richizokwanisawo kubatsira kupanga mazano kugurukota. Asi chakakosha ndechekuti bhodhi ringe rina director nedepartment yedisability.
Manga muchida kupiwa bazi rehurumende rakangomirira nyaya dzenyu, makambosvitsa here nyaya iyi kuhurumende uye yakati chinyi?
Tinofungidzira kuti zvatava nebhodhi totangira ipapo, nekuti ndo imwewo nzira yekuti tinge tichisvika kuhurumende.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vanhu vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kupinda kwakaita mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa Muzvirongwa zvekushandisa zvinhu zvechizvino zvino zvakaita sedande mutande reFacebook neTwitter vachitaura neveruzhinji pamusoro pezvinhu zvakasiyana siyana zvinobata nyika. Imwe nyanzvi munyaya dzecyber security vari Joyce Ngwenya vanoti zvakaitwa navamunangagwa chinhu chinokurudzirwa kuti vatungamiri venyika vange vachiita. Asi vangwenya vaudzawo Ivan Zininga weStudio 7 kuti vamunangagwa vanofanirwa kugara vakazviziva kuti mukutaura neveruzhinji pamadande mutande akadai vari kukokawo kushoropodzwa neavo vanovapikisa.
Nyanzvi dzemasaisai dziri kunyatsotarisisa dzichitaura kuti kuru uyu achinja anoda kuti ange achitaura nevechidiki nenzira yaanoziva kuti vanonzwisisa. Kuti ukanzwa mutauro wake nyangwe zvemabhizinesi nyangwe zvekunzwisisa kuti masevhoda akamira semunhu anenge anonyatsonzwisisa mamiriro nzira dzekomunikeshoni dzemazuva ano. Saka haangazofanani nevakuru vakaenda vaya vaida kungoita mainterpersonalism ekungotukana navanhu pamutangano nevana vacho. Uyu atsvaga nzira vanhu vaanosevenza navo ndokunga vakangwara nokuti yatinoti muchirungu digital presence yemazuva ano nemasmartphone handonzira chaiyo chaiyo vanenge vakati changamukei.
Saka tiri kuona vechidiki vakawanda varipo pamafacebook vari pamatwitter vachivatevera. Izvi zvinotaridza here sekuti zvichasimudzira huvepo hwavo mukutsvaga kuvhoterwa musarudzo dziri kuuya idzi?
Kana tichitarisa tichiona kuti zvirimbiso zvavo kana zvichifambirana nezvichaitika nokuti kana vanhu vadiki kana vachitevedzera vanhu vasina mabasaka. Saka ndofunga vari kungotevedzera kuti vainzwa kuti munhu uyu achange achikontesta meseji yake ndeyechii. Saka ndofunga vakangoda kungoti vane interest yokunzwisisa meseji yacho. Asi hazvirevi kuti kana vakawanda vachavhota nokuti digital presence haisiyo voter registration. Zvakasiyana, asi meseji yacho gaspe yacho iri kusvika. Ndofunga vana vechidiki vanenge vari kufarira zvekutaurwa nomukuru.
Pasocial media panopa mukana wekutaura vanhu zvavanoda nekunongedzerana kana kunyombawo dzimwe nguva. Munoona zvichizotambirika sei kuti mukuru wenyika azviisa pajekerere kuti vanhu vataure naye vakanangana naye saizvozvo?
Chokwadi ndechekuti inonzi double short muchirungu, nokuti kana watopinda pasocial media kana watova mugoronga racho uchawana vanokunyumba, uchawana vanokuendesera mberi nyaya dzako. Asi ngatizive kuti pane chitsotsi chagara chinoitika, nokuti kana uri padigital media sapresident unenge una vanhu vako vanodzorerawo zviri kukanwa nevamwe. Saka ivo mukuru wovaid ivo pache zvavo ndofunga havatomboveringi zvinotaurwa, asi mateams avo ndo vanoti kana ukakanda demo iwo ukakanda pfumo iwo ukanda dombo. Asi ngavatogadzirira izvozvo nokuti ndo advantage nedisadvantage yeaiseigitaai ngavatogadzirira kutukwa nevanhu.
Nyanzvi munyaya dzecyber security vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunhare vari kuHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mumiriri weBuera South mudariri House of Assembly vaJoseph Chinotimba vanoti vari kuenderera mberi nekuita basa rekuchenesa guta reHarare vachishanda nevagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana. VaChinotimba vakamboita izvi zvakare gore rakapera vachipinda munzvimbo dzinogara vanhu vachivakurudzira kuchenesa nzvimbo dzavanogara sezvo kanzuri yeHarare iri kukundikana kuita basa rayo nemazvo. VaChinotimba vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti vari kuedza kuratidza kanzuri yeHarare pamwe neveruzhinji kuti zvavari kuita zvekuchenesa nzvimbo zvinhu zvinogona kuitika chero kupi zvako zvisinei nekuti umire papi mune zvematongerwo enyika.
Unoziya Zininga, isu taka upenyu hwangu vamwe vanondiseka tinotimba anga ari mupurisa wekanzuru, tinotimba anga ari muhudhu, tinotimba all sorts of things zvinonga zvichitaura vanhu, ini handitsamwi. But nyaya iripo ndiyo kuti kana guta rine tsvina raJarare, vanhu tinobatwa netyphoid, vanhu vanobatwa necholera, vanhu vanobatwa neso many zvirwere, even mabhiriaziya chaiwo anobatwa. Saka isu kana tichinge tichiuya, I can say kanzira manyenyeni I always talk to him, ndinotaura naye nemakanzira ake, ndichivaudza kuti isu tichiri mukanzuro tichiri kushandira guta rinei raizikanwa kuti vanachiroti mbavari mutaura guta riri kuchena kuvanhu vanofanika kutaurirwa.
Zvino nyaya imwe yandati ndibvunze tichiri papo ndeyekuti tinoziva tose zvizhinji kuti muguta reHarare makanzura mazhinji ndeemapato anopikisa. Zvino vanhu vari kukugamuchirai sei mukuita basa rakanaka kudai?
Hazvinei izvozvo zvokuti guta rine makanzura eZANU-PF, guta rine makanzura eMDC, izvozvo hazvine basa izvozvo. Tine basa rudo nevanhu. Kana uchinzi une rudo nevanhu, zvinoreva kuti you are a person anosvikika nevanhu vose. Whether it's an opposition, mind you, I was voted ambassador of Zimbabwe. The ambassador of happiness. So I, as the ambassador of happiness, ndinofanika kutaura ne every person, everyone. Whether mwe DC muzanu PF, whether ndiyani nditsvangirai ndinuwe ndimutambava ndiyani, as an ambassador of happiness, that's my job.
Mashoko enyu kuzvizvarwa zveZimbabwe, takanangana nebasa ramuri kuita rekuchenesa guta iri ndeyo kutiwo kudii.
Ndinoda kuti vanhu veZimbabwe, kunyange muguta, kunyange pamba pako, kunyange murodhi, kana waona bepa bata, riende parinokonzera kuti riende. Even marara ukasvika panenge paine dhireni rakavhara, kana uine chimuri chokutokonya, tokonya dhireni iroro rifambe mvura semazuvano kuti vanhu varege kubatwa nemarariya, taifoidhi, gonorea nezvimwe zvakangodaro, korera endisoa.
Mumiriri weBuera South muparamende vaJoseph Chinotimba vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7 vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Mapulasi Muhlanganya uye achitiudza zviri kutaurwa paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona nasi tanga tiri kupa mukana kune vatsigiri vedu kuti vataure ivo zvavangade kuona tichitepfenyura nezvazvo uye kuti 2018 yakamira sei. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Muri kutaura na Edward Nerevine pakatarisira shambiro munyika hurumbe yatakatarisirawo kuti gavhumendi isayakapinda ngaiti vatidze chokwadi kuti vaiwane shungu dzekutitonga zvakanaka zvisina udzaniri.
Hanzi tina mukoma anyway, mukoma anyway, pindai pachirongwa tizwe zviri sei sei.
Tiri right kunoga edu. Nyaya iri kunetsa iyi nyaya yekuti vatatana mani chenja munyika munomu aripo, but nothing has been happened munomu. Asi mani dzirikungopindwa bhengi kusina mari, mari dzakazara murodhi. Saka idhoni dzemiwo kuti zviite zvinenge zvichida kumboti matanho akanenge aita kupatorwe chaizvo. I think ivi hurumende dai yabata matanho yotora mapurisa unosunga vanhu vaya like what mugadi was done mai zvaizvitori nani rather than kusiya vanhu kubhengi kusina mari. Zviri zvitondararo bhengi tinoona mari mangwana $50 asi mari yakazara murodhi. Akasva madhoka achiita mapurisa anosunga vanhu iwavo ivi masoja aite basa iro ndekaenda kunotora maregistration kiyo namba zvevanhu vekumamisa ndisiya mari ichinzwa murodhi muno.
Makadii iko mukoma mukove?
Makadiwe ndiri kuna midia ndichiteerera panyaya yemota dzakapiwa madzishe kutaura kwakuri kuitwa ipapo ndine kugunoonawo kwakakurisa nokuti mukanyatsokutarisa kumamisha chero mumadhorobha macho mapurisa chaiwo haana mota ukaenda kumapurisa uine nyaya yako vanotosaka bhasikoro rokuti vainde kusunga munhu mapurisa hatorina kana motikari dzokushandisa saka inga ndakaona sokuti dzimwe panyaya yemota idzi ndevai vakatengawo zvavo mota kupa mapurisa kuti ape vanhu sevhisi yakakwana zvaive zviri zvino zviri nani.
Pamela Katiyo ari kuti chirongwa chenyu chinofadza manichi. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoremba kuti muchange muine zvakare manheru na7 PM. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina nditungamiri Nkomo.